Zvakaitwa nesenetiyazvi nacho kunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakangopashisa bhiri rekutanga racho riyariya ranga rakatoshata zvikuru kudarika iroro irori vacho vakashatawo zvekare. Asi munonge ri disappointment hombe ndeyekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament vanomukirawo masenata vanenge vachitarisira kuti vachaisa uteshe hwepfungwa dzavo mukunanganidza mitemo. Zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunanganidza mitemo politics dzavanenge vachingoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira ega ya kuchibviswa nhubu.
Isusu tinopokana nemaonero akadaro. Mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumendawo yapinda munani gavhumendawo ichiri nani gavhumendawo here, pane boka rinozikanwa nekunzi Civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dzekuti vanhu vange vakasununguka kuorganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei. Boka iroro rakatoisa Zimbabwe pawachilisi zvichireva izvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa.
Mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge atora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.